mumusangano wakaitwa mukupera kwachivabvu, kanzuri yebikiti akaita chisungo chekuti vemasangano akazvimirira oga vanoda kushandira mudunhu ravo vabhadhare $300 emadhora ekuamerica kana kuti $300. Pamusoro pazvo vanozobhadhara $200 $200 ekunyorerana gwaro rekuwirirana pamashandiro kana kuti memorandum of understanding MOU kuti vatange basa. Mumwe mugaro wekwamukore vaOscar Makova vanoti izvave kupa kuti mamwe masangano aregedze kushandira munzvimbo iyi.
Nzara munombikita zvamunoona mukoma yakawanda, hatina kuwana gogo rakakwana pakurima kumwa kwavapfuuro. Saka iko zvino zvara ichatowedzera nokuti maNGO achauya achida kutiza mutengo waisiwa nekanzuro kuti vabhadhare.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revagari veBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti BIRA vaMark Mutengani, avo vati kanzuro iri kukoshesa mari pane upenyu hwevanhu.
Hango ari kuyauda kubatsira vanhu kupa chikafu, kanzuro iri kuvabhadharisa mari yekuda kubatsira vanhu kwavaroda kiti. Zvinosiya mangowa mamwe asingachagoni kushandira muno aakubuda muBikita District, mamwe haatouyi enda kuna mamwe madistrict. Kuna mamwe madistrict hazviko, zvingori muno mutemo weBikita kuti mangowa ngaabhadhariswe kuti abatsire vanhu, nekuti isu tiri kukoshesa upenyu hwavanhu vari kukoshesa mari.
Vemasangano akazvimirira vataura neStudio 7 vati muBikita mave kunetsa kushandira nemutemo uyu uye vave kusarudza kushandira kune mamwe matunhu. Vanoti kunze kwekubatsira nechikafu munguva dzenzara, masangano avo anobetsera hurumende muzvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakira vagari zvikoro, makiriniki pamwe nekuchera zvibhorani kuti vanhu vagare zvakanaka pachena. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti zviri kuitwa nekanzuro iyi kutyora mutemo wenyika.
Zvaitwa neBikita Rural District Council hazvisi pamutemo, anongova makaro nekusagona kutungamirira zviri pajekerere. Tinoona sokuti ava vangofunga kuita kana dzimba pokuvaka matendere nemanhenga edzimwe shiri. Mari yemaNGOs ndeyekubatsira vanhu vanotambura, vanhu vasina chikafu, vanorarama neurema nemamwe matambudziko akasiyana siyana akafanana nemvura.
Munyori musangano unomirira masangano akazvimirira masingo reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO, amai Lucia Masekesa vakurudzira kanzuro yeBikita kuti ibvise mutemo unoomesera masangano anobatsira veruzhinji pachena.
Tinoshungurudzika mashandiro uye mamwe masangano ari kushungurudzika mashandiro emunzvimbo iyoyo nenyaya yemitemo irimo.
Asi sadzigaro wekanzuro yeBikita vaBenjamin Masakadza vati vakaisa mutemo uyu kuti kanzuro iwane mari yemabhazi nechikafu chemakanzuro pavanouya kuzonyorerana zvibvumirano izvi nemasangano akazvimirira oga.
Pane nyaya dzekuti ivo vangaida kuti tishandise memorandum of understanding handizvoka. Saka isusu kanzuro haizokwani kuitakata kuti makanzura zvauya. Saka isu tiri kuti isusu organizations wavo ndo anofanira kuprovhaidha netransport yamakanzura, endati ndo zviri pagraund zvatakagomisana izvo. Isakangoti inobarwa pamwe chete ingori iyoyo yetransport netndt because kanzuro inenge isina kugadzira ichitakata for that because inenge isina budget yemameetings wayo.
Vagari vekuBikita vataura neStudio 7 vati masangano anobatsira nechikafu akasauya mudunhu ravo vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo kuine nzara huru yakakonzerwa nemvura yakarambira mudenga mwaka wadarika. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose nekuda kwenzara. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.